kutegera kugoke kutegera kuko mazi kirea magari ndagatanga mbugire
kuvanoda kutaura nemi panharembozha apa makasununguka here kukanda namba 10
ya namba dzangu ndidzekudzisina kupomera 263-773-865-252
mwana gogo arova ngaachitisarudzira kamwe chete kaanoda kubuda nako mudariro woza friday kudai tigosara tichiti haa mwana gogo haana kumira muzi
mwana gogo zvamai mange mukange ndibudira nechinhuinonzi yambiro yeyo hai mushuwa ndinyovha ndanyatsonzekekekari ndavayambira vanhu
Thank you. All right.